Tsaona dzacho dzangoti wandei. Nekune rimwe bhazi riri vanhu vadona. Saka tinyaya rinoti rinonyanyisa pamugwagwa pedu apa inyaya yekuti vamwe vari kutyora mutemo wekutakura vasina mvumo, vasina tsamba dzinovatendera kunge vachitakura vanhu, kunyanyisa vane tumota tudiditu vanooresa vanhu pasina chavanokwanisa kuzobatsirwa nacho. Kwozotiwo kana tikutarisa zvinhu zviri kukonzera tsaona mugwagwa yakawanda iyi, inyaya yekuishata kwaita mugwagwa yeduwo, kuti mugwagwa imwe yakucheza mapotholes awandisisa pamugwagwa yakati wandei. Vamwe vanenge vachitiza mapotholes mugwagwa yedu imwe yachanyatsogadzirwa sezvaaitwa kudhara.
Imo mugwagwa umu munenge musina mapurisa here vaGoliath?
Pahighway mapurisa ari kuwanika aripo. Pahighway ari kuwanika. Chiri kuzoita kuti ava vakomana achibve kuti vanopindawo sei pamaroadblock vanenge vakatakura vanhu vari mutumaprivate. Pane kwachinyatsoona kuti matirai yakazara. Chimwe chinhu chatiri kuona pamugwagwa wa dzimwe mota dzapera.
Zvii zvamuri kukurudzira vatyairi kuti vaite pazororo ratakusvika rekisimusi uye neregore dzvariri kuteera?
Isusi sesangano yepassenger association muzimbabwe tirikungokurudzira veruzhinji kuti vasafambe vakawanda. Kana vachienda kuzororo vamwe ngavatange kuenda vozoteera, vasafambe vakawanda semhuri. Izvo zvinjodzi zvikuru. Kana vachienda nemotikari yavo vanofanira kuona kuti munhu achazinge achivatakura kana kuti ari kuvashayira haana kudhakwa, ari sobha, haana kumisa doro. Because tikuona kuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumwa doro zvakare nevamwe vari kushahanya. Tikukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi, kana vaitawo matripu anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki, vange vachizororazve zvakare.